Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vazvionera pamunose fodya matambudziko akatarisana nevanhu apo vanga vachiita chirongwa chavakaparura chekuchenesa nyika mushure mekupedza kuchenesa nzvimbo yekuwadzana vaMnangagwa avo vanga vaine mamwe makurukota avo vatanga kutaura nevanhu nezvaitwa nehurumende yavo kurerutsira vanhu asi zvabuda pachena kuti munyika hamuna mufaro.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende hupfu takati hudzoke kanditi wakuita $105 kuzokwandoita kuti huchiita $50 uwo ndo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa nokuti ivo tinovapa mari kana chifanira kuti vatengese toti kudai $100 totitengesai 50 isi hurumende tozovapa 50 ndiyo inonzi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo.
Mushure mekunge zvabuda pachena kuti mutengo wehupfu hauna kudzika vabva vati vachatora matanho akaomarara kune vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu ava.
Tichasvika pokuti vanenge vasingateereri topisa maraisensi vogara vokumba kana varipo vachitonzwa saizvozvo. Mazuva ano pari paholiday hurumende inotanga government muna kupera kwomwedzi naFebruary. Saka asi tinenge tichiudziwa nevesecurity neveindustry kundo zviri kuitika izvi togadzira mitemo yoku gadzirisa mapenzi.
Vanhu vaudzawo vaMnangagwa kuti vanoda nyama asi ivo vakurudzira kuti vadye muriwo.
Ndekukumbirai mose nemvura nyama ko muriwo ke muriwo ndo unodikamwa nana dokta. Madokta anoda kuti museve nemuriwo kuti mugare makasimba mune utano. Nyama haina kumbonaka vedu we. Apo tapesana ini ndoteera vana chiremba saka ndinodya zvangu muriwo. Kwanzi mavitamini anoonekwa muriwo nemapoteto handi mazviona.
Vagari vekukuwadzana vachema-chemawo kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro kunyange hazvo vaMnangagwa vati handizvo zvavari kuudzwa negurukota rezvedzidzo. VaMnangagwa vativo hapana chakaipa nekuparura kwakaita hurumende yavo dhora remuZimbabwe kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti izvi zvatokonzera matambudziko akanyanya munyika munyaya dzezveupfumi.
Nyika yedu yeZimbabwe tatine masanctions kwemakore makumi maviri nawo. Mari yedu ikarobwa nechando ikafa. Tikatora yavamwe mari tikamboita seeduwo. Asi sitozi maZimbabwens ka yotoishandisa ndeya maamerican vane nyika yavo inonzi America. Tambopusa zvakariri kushaya yeduwo. Saka kuti nyika ibudirire pasi pano nyika yayosungirwa kuva nemari yayo.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane asi vachipindura mashoko avaMnangagwa mumiririri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vaMnangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuuya kwaita vaMnangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyowo semuenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita, but hazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira. Izvi zvatsinhira nyaya yatinogara tichitaura tose mazuva ese kuti vamunangagwa chigaro vakaita chekuba, vakatanga vabvutira vamugabe ndokubva vazobvutira vachamisa nekubira maelections.
Vahwende vashorawo kuridziro yekuti vanhu vadye nemuriwo.
Manzwa vari kutoudzwa zvekuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu, vari kubvunza vamunangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakapa, but ndo varipo zvechisimba kuti kosei chikafu chadhura kudai. Imhinduro yavamunangagwa mangoiona, vari kutotaura zvavo zvisingaenderani nezviripo paground kuti vanhu idyai mavegetable. Vanhu hongu vanhu vanodya mavegetable, but vanhu ngavadyewo nyama, vanhu ngavadyewo machangisi, vanhu ngavadyewo masausage.
Kunyange hazvo vemdc vachiti vamunangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro, vezanup f vanoti vakakunda zvine mutsindo zvakatsinirwawo nedare repamusorosoro reconstitutional court. Kusawirirana kwemapato makuru maviri aya kuri kupa kuti vakawanda munyika nekunze vakurudzire kuti pave namutongi Gava anouya kuzogadzirisa mapisha-pisha aya.